tiri kugadziriravo sa magadzirira ari kuita vamwe asi tiri kugadzirira tiri paviri tiri kugadzirira semusangano weMKD pakarepo tiri kugadzirira tiri mubatanidzwa weCode. Kana muchitera kumasure uko isu takamushandira pamwe nevamwe ndusu chikwata chemushandira pamwe chemapato ezvematongerwo enyika akaruka chirongwa icho chokutanga muna May 2016 tiri mapato ari kushanda ari mucoalition of democrats. Saka mumubatanidzwa wedu uyu tichanga tichitsigira munhu umwe anonga akamirira Code kwete mapato ari mumubatanidzwa. Saka vanonga vachishandisa mavara eCode, vanonga vachishandisa chioneso kana kuti symbol kana kuti logo yeCode. Takugadzirira kwatiri kuita seMKD kutsvaga vachabva kwatiri vachasongana nevachabva kune mamwe mapato seRDZ vanonga vachimirira mubatanidzwa weCode.
Imi munenge muchikwikwidza matunhu akawanda sei pachibvumirano chenyicho?
Iye zvino hatisati tapedza kuunganidza vachamirira Code kuti tipindure mubvunzo wenyu. Chinangwa chedu ndechekuti tikwikwidze nyika yese, asi hatisati tasvika pakukomekedza kuti ndizvo zvichaitika sekuti tichiri kuketa kana kuti tichiri kuita candidate selection kutsvaga avo vatanga vakatimirira mungawe muhurumende dzematunhu, local authorities, kuhouse of assembly, kuparamende kana kuti kusenate. Watakabvumirana rezvino ndeachamirira Code mumakwikwi emutungamiri wenyika vaElton Mangoma.
Asi muri kufarawo here nevanhu vacho vari kuuya vachiti vari kuda kukumirirai musarudzedzi?
Handingati hatisi kufara kana kuti kufara pari zvino sevanhu tichiri mumatanho ekuketa. Tazosvika pakuti tapedza ndopatichaona kuti vanhu vakadini, asi tichiteedza urongwa hwatiri kushandisa pakuketa vanhu vachatimirira dzatiri kuti criteria and procedures for candidate selection, ndinoona tichibuda nevamiririri vakasimba.
Pane zuva here ramakatara kuti patinosvika apa tinofanira kunge tapedza?
Chinangwa chedu chaive chekuti kupera kwemwedzi uno uyu tinge tapedza. Tine musangano iro vhiki rino ratiri kutarisira kupuhwa misumo nevari kutiitira basa iri kumatunhu akasiyana siyana kuti tione kuti tasvika papi. Chishungu yedu ndeyekuti tinge tiri kukwikwidza kwese kunonga kuchikwikwidzwa. Sechipiri ndiri kutaura izvozvo Blessing, ndoda kuti ndikomekedze kuti munhandare yemakwikwi esarudzo umu hamuna kuterama. Tichine zvigumbu zvakakura zvinokanganisa, kunyanya isu vemapato ari kukwikwidza, kuti tikwanise kumhanya mujaho uyu zvakaenzanirana nevarimo. Saka tiri kutarisa vanhu vakasimba vachatimiririra. Tiri kuramba tichinongedza zvigunwe zvedu kune zvigumbu zviri munhandare yemakwikwi ezvematongerwo enyika.
Ndezvipi zvamusiri kugutsikana nazvo izvi?
Zvakati wandei Blessing. Muchidimbu chekutanga, chigumbu chikuru chiri kutipingaidza ndechekutyisidzirwa kuri kuitwa vanhu nemusangano weZANU PF nemamwe mapazi enyika. Chechipiri ndechekushayiwa mikana yekushambadzira mashoko edu kunyanya mumapepanhau nenhepfenyuro dzenyika, uko kuchiri kungoshandirwa musangano umwe chete. Chechitatu ndechekuti mitemo yakanangana nesarudzo haisati yavandudzwa kuti iwirirane nebumbiro remutemo, uyewo zvekuti idziure mikana yevari kukwikwidza chibato riri muutongi kuti tinge tichisvitsa masoko edu kuruzhinji rweZimbabwe zvisina mhinga mpinyi.
Tiri kumboonawo vamwe vaongorori vari kupinda munyika umu kubva kunana EU, kunana Komesa, kunana AU. Muri kuwanawo here mukana wekutaura navo sevatungamiri veCode?
Takawana mikana yekutaura nevakabva kuSADC nevakabva kuEU